A very good evening, Zimbabwe. This is Life Talk. We're coming to you live from the Voice of America in Washington this November the 11th, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyawuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight we are talking about the introduction of new bank notes in the form of a $2 coin as well as a $2 and $5 bills. The new currency was supposed to start circulating today, but was yet to be seen by the end of business day today.
If you want to join the discussion, send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we are live streaming on our Facebook platforms, so please visit us at VOA Ndebele and VOA Shona. And we're also live streaming on all our websites. That's www.voashona.com for Ndebele, www.voandebele.com, as well as www.voazimbabwe.com for English.
The introduction of new banknotes was yet to materialize by end of business today, with the Reserve Bank of Zimbabwe Governor John Mangushka telling Studio 7 that commercial banks collected the new currency this morning and will start distributing it on a larger scale to the public tomorrow. But he said banks that were able to collect their allocations early must have started circulating the new notes today. Mr. Mangushka says the new $2 and $5 bills and the $2 coin are aimed at addressing the never-ending cash shortages in Zimbabwe.
But critics say without addressing the political and economical fundamentals, the new currency will not end Zimbabwe's economic collapse. What are your views? What do you think? Did you see the money? Or are you looking forward to seeing the money? Let's talk. Please join us today, right now.
Where is the money? Yo umbuzo esubuza lamhlanje libonile na imali. Sile temba si hlangana singabaphilayo emakhaya. Kuhlelo lwe Live Talk lamhlanje siphatha udaba lwemali entsha esilethwe nguhulumende. Lizakhumbula abanengi ukubana umemezele ukubana kuqala namhla uza kwethula i-$2 yephepha, i-$5 yephepha kanye le-$2 yelitshe ikhoyina. Ngokutsho kukasibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ubaba uJohn Mangushka, uthe abamabhanga baqale ukuyithatha ekuseni limali. Wathi mhlawumbe abayithethe ekuseni kakhulu benelisile ukuyipha uZulu lamhlanje, kodwa abaningi esikhulume labo bathi hayi, emabhanga kayikatholakali imali. Ngokunjalo uMangushka uthe njalo nxa kuyikuthi namhla kabenelisanga ukuthi babe sebeyifakile emabhanga sebeyipha uZulu, ukhangelele ukuthi lokho kuqale kusasa. Mhlawumbe bakhona babele nhlanhla abatshayisane layo emabhanga. Sicela ukuzwa kini elisithinte lisitshela ukubana hayi, thina siyibonile imi kanje kanje kanje. Uhulumende uthe njalo ulethemba lokubana ukuletha imali entsha le kuzaqeda udubo lokusilela kwemali, ngoba yonke imali azayifaka emkambo wemali uthi yi-1 billion Zimbabwean dollars. Uthi uzakwenza lokhu kuqala lamhlanje kuze kuye kuthi 6 months down the line, singathi phakathi kwenyanga eziyisithupha ezilandelayo, yikho lapha akhangelele khona ukubana abe esefake imali engange 6 billion emkambo wemali. Kodwa abanye bathi kayeneli leyo mali, incane kakhulu. Udubo lokusilela kwemali lubanzi, ngabe uyengezile yafika mhlawumbe kubo 2 billion kusiya kubo 3 billion ngokutsho kwenye incwethi kwezenotho sike sakhuluma layo umnumzana Reggie Shoko yilo utaba esingalo lamhlanje mafi
aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai kune vari pa Facebook page yedu ye VOA Shona pari zvino live feed yedu haisikuita asi ticharamba tichiedza kuti tione kuti chii chiri kuitika asi takwanisa kushare link kubva ku Studio 7 saka tinokuchingamidzai nasi tiri kukurukura isu pamusoro pemari itsva yanga yakatarisirwa iyo kuti ipinde mumabhanga nasi. Asi tanzwa vamangunjika vachitaura ne Studio 7 vachitaura ivo kuti mari ichange yasvika kuvanhu ndofunga mangwana asi kumabhanga yanzi iyo yaendeswa nasi. Saka tichange tiri kukupai kuti imi muri kutarisira chii? Pane zvingabuda here mukuuya kwemari iyi? Tiri kunzwa kuti pane $2 yemacoin because ya $2 yebepa ne $5 yebepa. Saka tada kunzwa kuti kwamuri zvinorevei zvingabatsira here upfumi hwenyika waenda kumawere uyezve kune avo vari mumabhanga makwanisa here kuiona mari kana pane vari mumabhanga vakwanisa kuiona pindai muchirongwa tionesane kune avo vese vari palive feed yedu pari zvino tichaenderera mberi tichikupakurirai zviri kubva kumuzinda mukuru kubhanga guru renyika reReserve Bank. I think tunga at this point let's listen to what Dr. Mangunjika had to say today when he spoke to Studio 7.
Ma banks nasi vari kukoreita mari dzavo kubva ku Reserve Bank using ma CIT vehicles dzavo, that's cash in transit vehicles dzavo, kuti mari yavo yoende kuma cash depots ema commercial banks. From ma cash depots then inodzipira kuma branches a network yavo yese throughout the country. Saka nasi taroti nasi it was more of a day yekuti ma banks order ku Reserve Bank for them onward transmission and onward distribution. Kuenda kuma brand network au kana zvese zvimwe zvakanaka.
Saka ingatarisirwa kunga veruzhinji vakuiwana rini kuma banga kwao.
Kamwe ndifunga kuti ama banks amakuseni anofa kuwana tona nhasi kuti vanzinga vasina vasakuona nayo nhasi mimi yaenda ndikuma kiti po kwao mangwana mwana bhauyana mangwana mayo inonga yawanda ama banks but otherwise those ones who came akuseni afa kuwana iyo zvese.
Ii mari yakawanda zvakadi tarisirwa kupinda mu market nhasi.
Takati tikuse mari on a gradual basis kuite kuti nyika fano zvakanaka. Saka takati zvo yai 1 billion yaya tichaisa over 6 months. Saka maka divide yo 1 billion divide by 6 months. So unotora kuti pei yakati wandei mwedzi. Saka if you just pay by yourself, unobvaona kuti ingaite mari yakawanda sei pa gradual basis as you said. Mari aya haindoiti one time kuti tikuti yes one time. Tanga tichiona kuti demand yakamira 1-1 tomezva kuti oh demand yemasalaries. Like for example, masalaries ane more demand than non-salaries.
Banga rakazivisa kuti kune kuine mari mbiri ma $2 coins ne $5 yebepa. Ndeipi yatanga kupinda musika nhasi?
Nasi kwatanga ma $2 ma coin nema $2 e paper. Kune mari nhatu kashamwasi. Kune $2 ye coin ne $2 ye paper yanga ye green ne $5 ye pink. Saka yatanga nhasi ma banks aikoreta ma $2 coin awo nema $2 awo nema $5 ema bonus.
Munotarisira kuti zvingarerutsa dambudziko zvakadii tichiona kuti nyika yanga nenguva ichinetseka nyaya dzemari?
Yeshua papa le nyota yemare. Nyota yoyoyo inopera over period of time. Zonga tichingoita gradual finishing ichi chanda nyota yoyo. Chinoita ndicho kuti mari inofauta circulation. Mari iri mu Reserve Bank inofauta kuma shops. Ma shops ogobhenga mari yacho kuti mari ite circulation. Saka tokurudza kuti kuna vanhu vanga vabhenga mari yavo kuma shops. Ma shops obhenga mari yavo kuti mari isangoita one way. From the Reserve Bank, my banks have gone out. Reserve Bank, banks have gone out. In fact, I have my Reserve Bank to exchange and my electronic money in my banks or withdraw from the accounts. My banks, my clients are out. My clients are out. And my shop, or banker. Do back my return of the world. So I can't look at the good one. But I can't bank on my own. It's revolving. It's a continuous process.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu kubva kuna governor weReserve Bank vaJohn Mangunjika vanga vari kutaura naJonga Kandemiri weStudio 7. Atsuda kunzwa kubva kwamuri imimi kuti munoona mari ichizobatsira sei kune vari mumabhanga maiwana here mari uye zvepindai muchirongo ationesane ntunga
yeba kunjalo mavili mzwile usiba lukulu wepanga elikulu ele reserve ubaba uJohn Mangutsha ekhuluma le ntatheli zindaba yethu lapho uJonga Kandemiri echasisa ukubana sebe imali abayifakayo emkambo wemali yi $1 billion njalo uthi bakhangelela ukubana ukuza kwalimali kuqede udubo lokusilela kwemali elizweni asazi ukuthi livumelana laye yini ubaba Mangutsha sifuna ukuzwa kini ngoba ezinye ingcwethi zithi ayikaziboni udubo lokusilela kwemali kumbe olokubhidlika komnotho weZimbabwe luphela ngoba zinengi izinto ezimqoka ezibalulekileyo ezimele zilungiswe nguhulumende ezigoqela ezombusazwe leze economy nje ukubana ilizwe libe lekhono lokulungisa izinto libe lalokho okuthiwa ngama-exports likwanisa ukuthengisa impahla zalo kwamanye amazwe ukuze lithole imali yaphandle esingathi foreign currency ngaphandle kwalokho abanye bathi hayi busakhona obunzima beZimbabwe kwezenotho kabukayindawo.
Aiwa, rigaitimbo, chingamiza varipano pa live feed yedu tina atanga kunyora ndisimba rashe mbofana hanzi. Uyo moto wemapepa, hakuna kwa unoshika kana pasina kugadziriswa nyaya ye political issues. Simbarashe mbofana, arukutindi fonere ndu vaisa namba zake. Nathan Tawanyasha nema, anzi tiripo mfunge, tiriku kunzwai, tirikunze kwenyika, aiwa tino kuchingamiza hii. Top fene muzi, vusi muzi ndlovu, aripano, yetao mtlala, arukuti, hi guys, I'm watching you from Randburg. Tatenda we Africans, this is a great idea. From Zimbabwean government. Thank you, and the ED government for good governance. And the tender way Africa are going to Maposa, hi people, I'm watching you from Dangamvura in Mutare. Tabitha Manyona, and please call me over at my number. Zake Simeon Banda, and I'm at Zango Murisei. Kosisima V, how are you? Aiwa, inina I'm okay. How are you? Kuna over Pachirungwa Chedu Parishino, Tributari Saisu Nyaya, Ye Mari. Itsva iri kutarisirwa kuti yanga iri kufanira kusvika nhasi mumaoko evanhu tichinzwa kuti kuma ATM uko vanhu vanga vachifanira kuenda ikoko vachinotora mari idzi asi pari zvino tiri kunzwa kuti takatarisira kuti mangwana zvichange zvichiitika sekutaura kwaita governor guru wereserve bank vaJohn Mangutsha nhasi ntunga
yebo mavhi sikhangelela sekhasini lesindebele lapha sibona kulobani laphana kulo sikhumbuzo mlala uyabuza uthi mari iponi hatizi mlalazi tikabuzwa imwe unkosi Phile Mazongo uthi wena dumela ntungamili nkomo malume likai morena chuma prince uthi wena nothing will change as long as Mnangagwa and his crew are still in power. Sithathe umhlonitsho wethu wakuqala namhlanje ubaba uRejoice Ngwenya. Our first guest is Rejoice Ngwenya, an economic analyst. Good evening, Mr. Ngwenya, and welcome.
Thank you very much, Team Washington.
Let's talk new money, the $5 and $2 bills that were set to hit circulation today, but you know the government says most likely tomorrow the new notes will be in full circulation. What does this mean for Zimbabwe's economy?
Well, let's put it this way: this is the old wine in new skins. Zimbabwe's economy is basically not dependent on local currency because it is driven by foreign currency. So the introduction of money is a non-event other than merely complicating the inflationary environment. Look, I mean, I've been to three countries in the past few weeks, and the first thing they tell you is go and change your US dollar so that you use local money. So it's fantastic, guys, to have your own local money. But the fundamentals of economic stability, high production, confidence in the currency itself, a non-politicized reserve bank, all these factors are critical in terms of ensuring that your local money has reserve value. And I don't see those factors prevailing in Zimbabwe. So I'm afraid that it might just be excitement about seeing a new paper currency, and before you know it, we are on hyperinflationary territory. That is my fear.
Mhm. Uhulumende uthi udubo lokhangelela ukuthi imali le iqede udubo lokusilela kwemali elizweni. Okwamanje phakathi kwenyanga ezisithupha ezilandelayo uthi uzafaka imali engange $1 billion emkambo wemali. Awuboni yini lokho kuphathisa ekuqedeni lolu dubo mhlambe lokuvuselela umnotho ube nganene?
Iqiniso ukuthi kukahle kabi ukuthi ilizwe linye langalinye libe imali nemali yazo, imali eqondane lelizwe lakhona. Kodwa okuhluphayo ukuthi yazi ungaze uhambe emazweni, ngisanda nje ukubuya vele ibe ngibambabamba amazwe athize e-Africa le Middle East. Bahle bakutshele vele ukuthi imali esebenzayo imali yalapha elizweni. Ungazinandelele umnotho wabo umi kahle, i-industry yakhona, ama-sector asebenza kuhle, futhi ubona ukuthi ibhenki yakhona, amabhenki akhona uya-azi tshengisela ukuthi ami wodwa kaso mabhenki lani asetshenziswa ngabantu ababusayo, nguhulumeni obusayo. So kufanele abantu babe lethemba ngemali yabo. Ekithi khona ingxenye ngama-confidence kwama-fundamentals. Lokho konke sikutshoyo mfowethu akukho eZimbabwe, akuwaguqula lutho. Kusho ukuthi imali le hayi kupho ngu-decorator nje, kuyafana nomuntu ofaka amaphepha endlini lapho okuthathelwa khona. Nxa umthatho siphelile amaphepha akhona uyabona vele sisitshawo sithathwa ngumoya. Angiboni ukuthi kuzaguqula umnotho ngoba imali evele isebenza ekuhambiseni umnotho weZimbabwe ngama-US dollars, imali yangaphandle esingelayo vela.
Qhubeka ubambile baba uNgwenya ke sithatha abalaleli mafi.
Hello caller.
Hello Maserasi.
Aiwata skwela sikuthora nani uyezve muri kupi?
Aiwa muri kuthora namasira kureva kwagutu.
Taurai tinzwe sisi masira kureva.
Vedu weka mari zvokwaditero vakazadza makoini ka madhegi anotodambuka tichienda nawo madhegi kunotora makoini aya. Hatiri kuda isusuka ngavatipewo stable currency unoshanda kana zvaitonzvera ngatidzokere kumaus dollars cause vari kuti hanzi tichigadzira ma-$2 coin zvinhu zviri kungoramba zvichikwira hazviregi kukwira nekuti hanzi kuyavaisa makarensi nhasi mabhengi anga aine mazecue akareba pano nekure uku vanhu vachiti hanzi kwai makarensi ako mari kwai mari dzavako mari dzavako ngavaite zvinhu zvavanokwanisa kuzadzikisa nekuti ikonomi yatiri kurarama nayo vakomanaka haitombobetseri kana wandii hazvibetseri.
Saka sisi mafira kureva dai imbi maipiwa mukana wekumboti gadzirisai zvinhu panyaya yemari maiita sei zvii zvamaida kunyatsoona zvichisanduka.
Right. Chekutanga ka taitanga kunyatsokondorora maprizes ezvinhu zvedu zvatinazvo then kuvhura maindustry atinawo tatiya kuti iko zvimwe zviflower taakuita yokuhodha from outside asi tinavo varimi vanori magorosi muno muzimbabwe. Indigenization dzacho dzavari kureva dzavaireva dzavaiti ndo dzatiri kuita hatidzioni. Zvizhinji zvatiri kushandisa muno muzimbabwe were exporting from other countries handii taitanga kunyatsomeka shuwa kuti malocal markets edu isusu are we buying things from the local markets kuti tisupply kumaindustries kumabig shops wacho kwatinenge chinotenga zvinhu manje kana zvichidaiwo so zvokwadi this is a failure kana taiti tichiti mwana akonewaka uitaimba zero out of ten.
Tombotaura nyaya yamataura yekumabhanga ndekupi uku kwamamuri kuona vanhu vakamirira mari uyezve zvazofamba sei pane zvamaona nhasi?
Ndabva kumasingo mumasingo chaiko kubva kunana standard chati hadinanani kunanani madhengi mutaunhi umu vanhu vakamirira vakati handizoni purezidendi vakataura kuti kwai madhengi ainge anenge akazara mari kutanga musemandi vanhu vanga vachitopopota kuti hazoti vachapwanya madhoye pamabhengi vachiti tipei mari tipei mari muri kutinyima mari vachitofunga kuti vanhu vekumabhengi ndovari kutora mari vachiita kublack market not knowing hakuna mari dzacho dzanenge dzaisiwa is just kungotaura zvinhu zvisingazadzikisii.
Aiwa, mashoko makuku tu sisi mafira kureva mbuve nezuwa rakanaka.
Aiwa, tinote nda isu. Ase, takundikana.
Aiwa, tinote nda imuve nezuwa rakanaka. Ah, Ntunga, we're hearing there from a lady. She says she's in Mashingo and her name is Mafira Kureva. Mm-hmm. Remember, we used to have a listener called Mafira Kureva Chimbwa. Mm-hmm. A long time ago.
That's a popular name.
Yes, so she says that she's very upset because she said she was in Mashingo and there were people lined up at banks expecting to see the new money. Because according to them, they'd had, you know, it was announced, I think, during the weekend that money would be available, but nothing came out.
Mm-hmm. Limzwile lapho umlaleli ube khuluma ukuthi besemaswingo abantu bebegcwele emabhanga bekulendwendwe mpela bekhangelela ukuthi bathole izimali zabo emabhanga kodwa ngokusho kwakhe ibingakafiki leyo mali entsha. Ekhasini le-VOA Indebele njalo siyalibonga uxhaso lwenu sibukele siyalibona ababukeleyo King Turi. Uthwena ngilibhekile ngise Deep Sluta South Africa. Asethembeni this time around izosebenzela lento enziwayo but isikhathi sonke mbona ngani yayihlala isenziwa ihluleka ukusebenza. So namanje singehlula njalo but isibafisela konke okuhle. Clemens Mzola Dube uthwena litshona njani basakazi. Silo mlaleli ecingweni uNjabulo, kunjani mnumzana?
Ngiyaphila njani baba?
Hayi siyaphila. Usixhuma ungaphi kwendawo?
NgiseGweru.
Ye, kunjani eGweru? Kulo msindo mani osibulala indlebe lapho khona ngazi ukuthi kuyini lokho.
Indo, all right, man was born with me outside the Lomsindo. Ngiyabona sekungcono.
Yebo sungcono. Qhubeka sitshela ukuthi isimo sinjani eGweru lapho.
Yeah, hayi, eGweru sona isimo sikahle mpela. Lezulu lengane liyathonta-thonta kodwa umumo esiwubhekileyo ngowe-economy yethu. Ngase sizwa kuthiwa kule mali singathi imali entsha ngoba imali ebesilayo amabhondi la ebevele engekho abantu batshona besemalayinini nanamhlanje belinde leyo mali. So nanko ke kuthiwa ke kubuya imali entsha. Nxa sikukhangela kuyasihlupha ngoba sivela khatshana. Mm-hmm. Into bezithengiswa ukuthi zizaletha ubungcono kafika bubona lobo bungcono kafika bubani. Kathesi nxa sikhangela wonke umuntu obamba imali eZimbabwe ngenxa yokuthi sifunde ukuthi izinto zethu kazihlali. 2009 siqale almost kutsha ukuseva for ipension.
Mm.
So kusitshayile futhi ipension yethu has been reduced by 20 whatsoever. Now utabanga, you think in US dollar term. Yona le mali abayiprintayo iza fuela i-need yokuthi kudingwe i-US dollar. Iza fuela i-inflation. Ngoba kakula muntu ozafuna ukuthi ahlala ibambile. Ibambe uyi-convert masinya ibe i-material assets. Ibambe uyi-convert masinya ibe ngama-rands, ibe ngama-US. Kono kutana ukuthi kakula confidence kumakethi. Kakukwazi ukuthi kusasa kuvuka kuyini uthwele amabhondi wona lawo. Abantu abalashuwa silathemba. Lakathesi nxa kuthiwa kule mali entsha abantu ngokungazwisi sebesesaba ukuthi engcele yakade siyibambile izakuthi ithi. So i-confidence is zero. Plus akade kutshiwo ngubaba uNgoni ngiyabona ukuthi ama-economic fundamentals they are not in place. Ukuletha imali kungalungiswa ngokuhluphayo akwelaphi lutho umkhono welizwe. Politically, the political will is not there. Ikhulume nge Zimbabwe is open for business mantra. Isikhathele ingachivanga lutho. Ayachivanga lutho. Seyikhathele sekunzima lokuthi bayiphinde ngenxa yokuthi kabalungisisanga ama-economic fundamentals. Ngiyabonga baba.
Mhm, hayi siyabonga Njabulo khona ngapho eGweru. Andi mkoma njabulo vati bata vari kugwerwa nzai ivanhu vanga vakazarawo kumabhanga asi chabuda hapana
saka sister mafira kureva zvechokwadi vari kutaurawo zvazviri kuitika kumasvingo kuti vanhu vanga vakazara ikoko vakatarisira zvakare mari asi regei timboenda kuna vangwenya takamirira kunzwa kuna vagaule kana vachuma vezano PF timbonzwawo asi ndiri kunzwa kuti pane muteereri ntunga mombotora muteereri ndozoenda kuna vangwenya
mulaleli muteereri wakadi yako
ndiri pangu makadi yenyu
aiwa tinofara tiri kutaura nani apa
muri kutaura na David Dimba
mukoma David tipeiwo pfungwa dzenyu nemarinyuwani
ya chokwadi ndechekuti marinyuwani ingagonawo kunzi iripo but chokwadi ndechekuti marinyuwani haina zvainogona kusolva pane nguva ino nenyaya yekuti chinhu chekunyanya nyanya kuti mazimbabwe acheme nacho inhau yeinflation yatiri kutarisana nayo kachero mari ikangouya izvozvi so hakusisina munhu achagona kuti kuvimba nemari yemuzimbabwe zvachakonzeresa kuti munhu ingobatwe zvekare nekuseri kweruoko zvichizongoita sezvekuingetwa bhondi haina solution inogona kuita pane zvinhu ngavatange vaita zvinhu zvekuti tiwa nekuvimba kwakakwana pamusoro pemari yedu yacho ichazouya isati yauya saka tiona kuti pane kona ipi neipi yezimbabwe vanhu chinhu chipi nechipi vari kungoda kushandisa mari yekunze yakaita seus dollar kana randi
imi mukoma muri kupi
nini ndiri muHarare
ma makamira sei kumabhanga nokuti tambonzwa kubva kumasvingo vari kuti ikoko kwanga kuine mitsetse yakareba tikataura zvakare nevamwe kola vari kugweru vatiwo kana ikoko kugweru vanhu vanga vakamirira panze pemabhanga kwakwakamira sei muHarare nhasi
muHarare nhasi zvanga zvakangofanana zvekare vanhu vanga vakangotarisirawo mhara yakangoreba hapana chati chachinja iko zvino
Imi dai maiwana mukana wokumboti zvinhu zvacho zvigadziriswe zvii zviri pamwoyo penyu zvamaiti dai hurumende yateerera izvi zvinhu zvaisanduka
ya inini chinhu hani chakanyanyanyanya kugara pamwoyo pangu ndechekuti pane nguva ino hurumende tofanira kumbomira kuti timanikidzire kushandisa bhondi iro rekuramba richingoloza value zuva nezuva tabva ipapo tombozvibvisa zvese kana tamboti vanhu vamboshandise mari yekunze tabva ipapo tochitanga toisa mapolicies ekuti zvoni vanhu vavimbe nemari iri kumboshanda tisati taintroducea dzimwe mari nenhaya yekuti kuramba tichimanikidzira bhondi sezvatiri kuita nezvimwe zvezvinhu zvekuramba zvichikonzeresa kuti munhu asenze but achisenzera pasina chingoramba chingodonha valiwa
imi muri kubata mabasa api
nini ndinoita zvekutengesa
zviri kuendeka here
hapana kumboendeka bose uchingobata mari yacho unotorwa nehana kuti ndatengesa zvandatengesa kudaro mari yacho ichazowana chainoshanda here bhause kazhinji kacho unotozoona kuti vakudonotsvaga ti zvimwe zvinhu zvekuti utengese ukangotengesa nemari yemuno paunozodzokera unogona kusatonatsokwana kuti uzotenge futi zvimwe zvinhu zvanenge uchifuira kuti kana ndikaodza zvinhu zvakadai so zvinozotengeseka tapese paunenge uri seni semunhu anotengesa hana inenge ichitorowa kuti zvandabata mari iyi ichandishandira here kana kuti ichagona kuti kana kutadza kuti nditenge zvimwe zvinhu zvekuti ndizotengesa
aiwa mashoko makuru kuti tinokutendai chaizvo mukoma David muve nezuva rakanaka Ntunga, the David that you just spoke to also is reiterating the situation that we've just heard is in Mashingo and in Ngweru that yes, there were queues outside banks today as people anticipated the new currency, but obviously it didn't come to pass.
Baba Ngwenya, we have abantu bayasola mpela. Gabalalo itemba lokuthi imali le izalungisisa zonke indubo ababhekane lazo uhulumende engakulungisisa njani lokho esingathi i lack of confidence kumali yeZimbabwe
ya betha kuphela benxa usukwalahlekelwa yi confidence itemba uyahlupha ukuthi ukulungisise ngoba kuyathatha isikhathi ngoba into zemali zabhilize yawudala ngama-2000 abantu vele bavele balokhu yethuka so kuzathatha isikhathi esithize kodwa okwakufanele ukuthi ukuthi umnotho lokusebenza kwama factory lama industry kwakufanele kulungisiswe. Ye bayakhuluma bona abaziyo abantu ababusayo bathi Zimbabwe is open for business, kodwa lalokhu bekhuluma megadi ezenzakalayo abantu abaningi ntonsikaba kabakho emsebenzini, abanye bayacothwa emsebenzini. Kusho ukuthi vele i-engine elungisisa umunotho, izimpahla, ukudla, konke okulungiswa ngaphakathi kwelizwe, nxa kungabi kahle kutho ukuthi imali eyabe ikhutshwa le imali entsha iyabe sithathwa sisetshenziswa ukudinga imali yangaphandle ukwenzela ukuthi abalungisa izimpahla abavele bekhona abalutshwane bazize imali yangaphandle kwelizwe. So yikho kwenza kube le hyperinflation. So nxa vele imali yangaphandle kungelandlela yokuthi ama-exports angenise imali, leyo eningi yakhona iyagcina sisetshenziswa ukuxothanisa leyo eqinileyo. So yikho besibe ngesikhobe sithi bad money drives good money out. So into yakhona vele lo yobe sithi nje uhulumende wakhona abantu kabalathemba lokuthi uhulumende esilaye uyakwanisa ukuthi abambe kuhle into zomnotho. So vele into zakhona eziningi azikalungiseki kuhle, kodwa ngaye uhulumende uyayekela ama-industry, le economy izilungisise yodwa, ba-float exchange rate bengabe beyibo abathi i-dollar i-1 to 15 kuyaye ukuphambanisa futhi umumo wemali.
Siyabonga baba Ngwenya, qhubeka ubambile. As we welcome our second guest, that's Belief Gaule of ZANU PF. Mr. Gaule, good evening and welcome.
Thank you very much, my brother Tongameli. Thank you for having me.
Thank you so much. And let's dive in. Many people don't believe that this new currency or new notes, whatever you may call it, will end their misery. What's your take on that?
No, I disagree with them. The reason being that I think this is the liquidity crunch in the when it comes to. Hello?
Yes, we are listening.
Yes. Let me just. Sorry for the interruption. I'm making a payment here. Let me just finish what I'm doing first, and then I'll come back to you. Thank you. Sorry.
Okay, I'm sure you are using the new currency then.
Yes, I'm using the new currency. I'm in the supermarket right now. I'm using the new currency. Thank you very much. I'll come back to you.
Okay, finish your transaction, then we will continue. As we continue with our program tonight, we are focusing on the introduction of new bank notes amounting to $1 billion, of course, in phases in the next 6 months, starting today. Many people are skeptical as to whether this move will address the economic challenges they are facing. Ibimele iphume lamhlanje imali abantu bayithole, kodwa usibalukhulu webhange elikhulu uthi hayi, mhlawumbe kusasa kulapho abantu abazayi thola khona ngobuningi isifikile emabhanga. Sikhangele ku-VOA Ndebele ekhasini lethu, bayakhuluma abalaleli lapha. Silobani laphana? Glock Clemens Mzola Dube othwena, sicela lisibonise imfanekiso yemali entsha. Ukhangele kuscreen sethu Dube, mbona iyaphuma lapha lalapha. Sikhipha nje imfanekiso eke yakhitshwa nguhulumende, kodwa yona imali ayikafinyelela ebantwini lathi kasikayiboni. Uvusi Mpofu uthi wena bayadlala labo nkomo. Litshona njani basakazi bangikhumbuza ugono ngemsebenzi yabo? Kuzoba lo Nkosi Phile Mazongo, uyaphinda njalo laphana. Uti yena mina ngubona ngokubona kwami le mali ezonyusa amafutha ezimota njabula ngokusazisa ngendaba zasekhaya. Malume unkomo, God bless you. Alawe inkosi kubusise mazongo. 3D Dube uti yena, is it a genuine currency or kusadlalwa amatope? Is it recognizable in the world market? Lo hulumende agatembakali kuzanywa nje indlela zokuqoqa idola elisebantwini ukuze bezontshontsha kahle. Nesisa Dube utwena eqinisweni besicela besebenzele imali yeqiniso kanti kuzaze kube nini sisebenzisa amaphepha. Kuzoba Love Sumuzi Ndlovu, indlovu enkulu lapha ithini yona ithi yena nje ugawule doesn't bring any hope. Mlalazi uthwena makumbu enyoka ngati teremtereri mako.
Hello caller, aiwa rigeti ende kuna vangwenya vangwenya makadiko
inofara isu.
Aiwa tinofara. Zvatiri kuona zviri kuitika zvinoreveisa maonero enyu. Tiri kunzwa vazhinji, tanzwa vari muHarare vati vanga vakamirira pamabhanga vari kumumasvingo, vanga vakamirira pamabhanga nevari kugweru vanga vakamirira pamabhanga. Asi tisati musati mapindura rega inditore kola nhare dzake tisati dzakata. Hallo kola.
Hallo.
Ehe, taura itinzwe tiri kutaura nani uyezve muri kupi? Ya, mkoma taurisa imbi jana kwa kadiku wange huko.
Kuri nana hako.
Ehe, kwenye panyaye mari nasi shafamba si.
Kwa na uwa jimu mpuzi mabenja, si anga yunisa kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa
nga. Asi matombo yuona hiri?
Aya, matombo yuona hiri. Mwa wajimu piwa jimu buda muna, mwa kwenye kwa nga 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 kwa
kuwange vamwe vakwanisa kuiona. Ehe, saka imi munoona sei, munoona zvichizobatsira here?
Zvinoona kuti kwenza kufira kwama price zvakanyanya.
Sei muri kudaro?
Vali yemari yakenenge yambowanika kuti yagara iri payanga achidiona kudaro.
Aiwa, matombo tibatisawo zviri kuitika kuhwange ikoko, tinokutendai chaizvo. We have a caller here, Madondo, from Wange. He's saying that, yes, there were people in queues in Wange, and they did, some of them, manage to get the money. But he says there's no hope that this will improve the current situation because the money, the value continues to go down. Sakando dzoka kwa muri vangwenya, ne mofunzo wangu, wandambo funza, wea wea tauraitin screen.
Mwona ti chogwari chatutaro, anemukoma watango isafone, pandezo kuti, kana mitengo ya gara ya iri pamusoro iwo kano ukaenda ku bank ukanotora $500 dzacho nyowani dzacho dzese ye transport ye gadgeti haitombokwani pa mwedzi paunozotanga kuda kufuma nezve kutenga chingwa mukaka ma newspaper vari dzive zvinhu zvacho vavava vanenge vari pa dambudziko rokuti kuti va replace zvinhu zvavo. Vanoda kuti mari yakatoti wandei kuti vawane mari yekunotenga mari yekunze kwenyika yekuhodha zvinhu pamusika public market. Saka zvinhu zvakukwikwidzana, saka hapafanirwi paite munyika mari inokwikwidzana nemari yemunyika. Dzosani uchiti ukangosvika kona kuzambia kana kuisrael kana kujordan kwanandiri unotonzi iwewe uchitomoburuka mundege peridi chenji iyo inanochinja mari yako nekushandisa mari, because mari yavo haikwikwidzani nemari yekunze, because mari yekunze ndeyekunze. Saka dambudziko ratina riri rokuti pachatota stampede vanhu vachienda kubhenki vachinoda kunotora kuondomora mari dzavo kuti vati zvavanoita zvidini zvikwane. Zvozoti mitengo yobvayo kwirawo, sati takudzoka kunyaya dzega dzacho 007 nokuti mitengo inenge yakukwira mazuva ese, kuti vanhu vanoti supply nezvinhu vange vachiwana mari dzavangakwanisa kuti vanotenga mari pamusika mutema mari yekunze, nekuti mari yekunze haiwani kumabhenki edu. Saka pari dambudziko racho iroro.
Tunga, I hear Mr. Gaule is back. Maybe you might want to take it.
Kona ubaba uGaule sependukile. Baba Gaule, siyakwamukela njalo kuhlelo.
America and that thing Alabama. The supermarket I was using the same phone, but that Alabama.
Sorry about that. Okay, no problem. We're happy to have you back. Let's dive in. Many people are skeptical about this new currency. They don't believe it will change their circumstances and the economic outlook of our country. What say you?
Your phone, Mr. Gawley.
Your phone is shaking, Mr. Gawley.
We welcome by the government to introduce this new currency that we have. And it is really something that is going to help us a lot in terms of the situation that we were finding ourselves in, especially the shortage of this, the shortage of we have.
Mr. Gawule's line, Tunga. I think we need to call him back.
Let's try and call you back, Mr. Gawule. We can barely hear you. Ngorugababu Gawule lapho leya kuma producer etu zamfonela njalo si zamukumfaka emsakazweni. Kodwa kwabasanda siphuma singumsakazo we Studio 7 na. Lamhlanje sixoxa ngodaba lokwethulwa kwemali entsha eqale ukuthathwa ngabamabhanga ebhange elikhulu le-Reserve Bank lamhlanje. Usibalukhulu we-Reserve uBaba Mangutika uthi uqala kusasa abantu bazayithola ngobunengi limali. And I hear Mr. Ngwenya wants to respond to Mr. Gawule. Before you respond, Mr. Ngwenya, we have Mr. Gawule back. Let's give him a chance to continue his contribution. Mr. Gawule, please continue.
Thank you very much for having me, my brother Ntungameni. Let me start by saying we all along we're facing this problem of the shortage of our own money. Our own currency, especially the bond that we have. Now that the introduction of this of our currency by the government is a welcome move indeed, and really, this is going to help us in so many ways. As far as the shortage of is concerned, and then really there are other things that we add against.
Mr. Gawule's phone today, Ntunga, I think it's disappeared, like the board in the bank.
Contribute.
Unfortunately, let's give Mr. Ngwenya
Mr. Ngwenya, please go ahead. You wanted to respond.
No, I just wanted to say that the inability of Mr. Gawule to communicate shows that, you know, really the country is not really organized in terms of its telecommunications. Now, it's the problem, you know, with the ZANU-PF mantra is that of saying we didn't have enough money, now we have plenty of money. So it's really not about the amount of money that we the banks are going to be dispensing. It's the value of the money. Because even if you dispense two bucketfuls of money, if that money has no value, has no reserve value, you can't save because you don't know if you are going to save money and its value is eroded the following day, you have not done anything for yourself. So why is it? I'm a stick and a very patriotic person. I really love to have my own foreign currency, my own currency. But my problem is that we don't generate enough foreign currency to support a local production. So when there is no local production, it means we are a consumer nation. So all the local currency that comes in falls into the hands of producers and importers who want to make sure that they retain the reserve value by importing goods or keeping it in US dollar form. So that is what makes it inflationary and drives prices up and makes that currency less available again on the second. So while I appreciate the patriotism of Gawule, the problem is that the money that is being dispensed has no value.
Omunye ocubungula ezenotho njengawe baba Ngwenya esike sakhuluma laye uthe i1 billion le ubona incane kakhulu ngaba fake imali engange 2.5 kusiya ku 3 billion mhlawumbe ibingaphathisa kakhulu ekuqedeni udaba lokusilela kwemali ubona isanela yini 1 billion le
lokho kuyingozi kakhulu yabona ukuthi you know yabona ukuthi umnumzana Mthuli Ncube manje siyazi ukuthi vele ngi economist umnumzana Ncube uyazi ukuthi ungazifaka imali eningi emfikeni imali exotha impahla ezinye impahla ezilutshwane ezinye ezivela ngaphandle kwelizwe i-hyperinflation yakhona ishike khona nge 1 week so yena inkinga yakhe ukuthi ahlale phansi abone ukuthi imali engingayifaka eningi kodwa engasoze ichitheke isenza yenze ukuthi kube le hyperinflation yimalini uzakhangela ukuthi impahla ezenziwayo part elizwe lethu zinganani impahla ezithengiswayo ezivela ngaphandle kwelizwe so thina silempahla eziningi ezivela ngaphandle kwelizwe imali ingazibe ningi kakhulu eyalapha abantu abathenga imali ngaphandle emfikeni baba baningi so kuqakathekile ukuthi nxa ezafaka imali yona le ayitshileyo yomuza iyahambelana le yimpahla ezilungisa lapha elizweni so vele angivumelane nomuntu othi umuntu wethu othi imali uyayifaka uyine kungahle kuphambaniseki mjojo
mavyanziti nabagawule futhi qhubeka kubambile babungwe
regating bonds kwakuthi nari dzavo dzakho nzwikere makadi vagawule
Ripo makadi henyu madam.
Aiwa tanga tiri kuchema-chema nyaya yenhari dzenyu asi tipewo maonero enyu nepamusoro penyaya yemari taona vamwe vafona vari kumasvingo vari kugweru nemuharare vanga vari kuti mari havana kukwanisa kuiwana nhasi zviri kufamba sei
chokutanga ndoda kutanga nokuti kutenda hurumende yedu nemazano okuunza mari yedu taane mari hakuna nyika inoshanda isina mari yayo chokutanga chechipiri ndechokuti tange tisina mari yacho vanhu vachitambura vechienda kumabhanga vechitsvaga mari dzavo vechichera mazuva ose mazuva vechimukira kumabhanga vesingaiti mabasa vakamirira kuwana mari yacho isingawanikwe iye zvino zvichabetsera kuti mari yacho iwanikwe vanhu vaite mamwe mabasa chero kana mbasa dzichidhura mutengo wacho uri kupuwa musoro toda kuti kune mazano okuti hurumende ichagadzirisa zvimwe zvacho zvinonetsa izvi kuti vanhu vagone kuwana mutengo inobatsika nemari dzavo dzavanotambira izvi ndiyo nyaya iripo tinofara chaizvo mari yacho iri kutanga kuwanikwa sezvo yatanga nhasi kuchiita mberi uku icharamba ichipinda mari ichiwanikwa kumabhanga ichibva kureserve bank ndova kuti izvozvo tinozvitambira zvikuru
imi makwanisa kuiwana here ikoko kubulawayo
nhasi handinambowana kumbopindapinda kunotengeswa zvinhu apa but ndanzwa vamwe vechitaura kuti mari yacho iri kuwanikwa handizivi kuti vange vechireva chokwadi here kuti handizivi papo but ndanzwa kudaro kwanzi yatanga kuonekwa mari yacho kunzvimbo dzakasiyana-siyana
mombobata enyu makadaro ntunga maybe let me just read a few comments panapa pane vamwe vanga vanyora pana kwaindiine njerere ati iye pafacebook page yeshona anzi taenda kunetbank muna Jason Moyo tikanzi ndezvemupepa nezvepanews zviri kunzi mari inenge yave kuwanikwa nhasi asi isu hatisati taipiwawo ameno kana paine vapiwa kune mamwe mabhanga mumwe ari kutaura uyu Ephraim Chiwanze ndobva ati ngaiuye tichinje pamusika mutema hanzi takatoimirira nokuti zvimwe zvingatotinakirawo saka vamwewo vari kutarisira kuti ikauya vachaishandisawo mune dzimwe nzira
ndianosipateleni
ndofunga kudaro I think pana kola hello kola
hello makadizo
tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi
muri kutaura na Chole
kuchipinge uko kwakadini?
Ndoda kukukorekta ikapo. Bechina bridge haisiri kuchipinge.
Iri kuri?
Iri kubuhera south.
Ah, pakanaka pakadaro. Maria swika here kubuhera south uko?
Ah, Maria hakuna.
Ehe.
Ah, Maria hakuna. Mbira wanu zvaiko.
Saka kwako kamira sei nhasi?
Tanga takangomirawo makiu imomo maybe tingakwanisa kuwana mari asi kwakangomira hakuna mari.
Imi maenda kubhanga mukaudzwa kuti chii mika mamira kwenguva yakareba sei uye zvezvii zvamaudzwa?
Ndabva pamba pa kuma ndikaendawo pamabhanga edu egrotpoint.
Ehe.
Ndasvika ipapo tamira kusvika vavhura zvavo tokroko. Tikapinda tikamira takavhura nzvimbo mirai. Tikamira ndokunga tamira kusvika kuma 2 hours. Mari yapana isati yasvika.
Savatsanangura here kuti inozouya rini?
Havana kutsanangura. Havana kutsanangura, vangoti kwanzi munongoramba pamwe mangwana pamwe rini hatisati taziva.
Imi ingakubatsirai sei? Munoona ichizobatsira here nyaya imi vataura kuti muri kudhuze nekuma growth point ikoko, ingabatsira here vanogara ikoko?
Mari zvayo tingangoti chikwadi ingagona kubatsira kana ngatiti ingapiwa iyoyo 100 kana 200 euros yacho.
Ehe.
Inogona kutibatsira kuti titenge zvinhu zvandogona kutenga panguva iyoyo. Zvichibva zvaperera ipapo. Ende ndakazvitarisa handifungi zviri kuti mari iyi itange ine value. Handifungi zviri kuti itange ine value mari iyi. Zviri kutaurwa nana Temadanda nevamwe vacho ava izvokunyepera vanhu chaizvo.
Aiwa, tinokutendai hanzvadzi, muve nezuva rakanaka kwamuri kubhoheroko.
Nenewo ndinotenda nekupinda muchirongwa, ndinotenda kuti muve nezuva rakanaka.
Aiwa, chirongwa ndechenyu, muve nezuva rakanaka. Tiri kunzwa kuti nemumwe kola zvakare Ntunga, regai tiende kwavari. Halo kola.
Pakasimba here?
Aiwa, takasimba. Tiri kutaura nani uyezve muri kupi? Kwacheche. Nhasi aiwa, pakabaka panapa. Tibhuirei kwakamira sei ikoko?
Hakuna chiri kuno kumari yekudhara yacho ikangeda kumabhinde nhasi aingepuwa ma100 euros. But unongoona kuti pamakiri ma100 euros ipopo panenge paine pakuti vamwe vanotopiwa dzakawanda. Atingazivi ndo anenge ari mamanipenders here anosvika kuti mari dzedu dzichafamba zvakanaka. ma100 euros una anongoti uri palaini umwe anobvane kumberi mabvane kumbeona kuti izvii zvemari here.
Saka matodziwana here mari idzi?
Hatina kuwana nyuwana, tangowana bhondi redu yekudhara reba taingopiwa ma100 euros.
Sa munoona idzva dzichauya dzichikubatsira here uyezve pamavhunza kubhanga zvanzi?
Kubatsira tinenge tine mukana wekubatsira, but ivo vakangoramba vaine kachitimukao nekuti ivo vamatenda zvaizvo ndo anopiwa mari yese. Tingoramba vatiitemungadambudzo iyoyo haripeni.
Ntunga, mene kana kuda kubvunzawo hanzvadzi yedu iri papa isati yaenda iyi.
Vajekesa mukoma vataura zvese zvatazvinzwa. Tinotenda mukoma.
Pakanaka.
Bye-bye.
Size kuwe baba Gaule, vasola valaleli yavezwa lapha. Injalo ngibuze lapha, sike sabona kusethulwa ibhondi lingafakwa licatshe imali iswelakale selisezikhwameni zabo sibhadeleni. Hayi, silo tubo esizabona luqhubeka yini lolo?
Okukhona yikuthi ngamili nxa sikhangela akulalizwe elingama lisebenze liqhubekele phambili lingalamali yalo. Imali yethu njalo imithinga ukuthi silabanikazi bayo siyivikele, siyilondoloze, siyiphathe kuhle ngoba ngeyethu. Hatshi ukuthi siyilimaze imali yethu, siyihlinikeze size siyihlikihlele phansi. Khonoko esingakwenza singaba ngamachapa njalo sina nechukulumende ukuthi silondoloze ukuthi imali yethu njengabona abakhuluma ukuthi kayibuye singenise emgwaqweni sihlezi ithinze siyenze nje ukuthi iphathelise yikho ukuganga okungaphezu kwamandla khonoko konoko ukuthi nxa sisithi imali yethu yona leyi kayibuye imali yethu kayibuye ungamele sibe le mali lathi njengayizolo lokhu sibe ngabantu isizwe sile mali sibe isizwe esithuthukayo sibe le mali yethu ehlonitshwayo langamanye amazwe njengalezi zimali ezinye ezamanye amazwe zihlonitshwa ngamanye amazwe thikuqalisela kithi konoko konoko ukuthi siyivume thina imali yethu singayiyala thina kube sokuthi sithi ngobani abamele bayivume imali leyo xa thina siyiyala thina singabanikazi bayo.
Mhm. Babu Ngwenya, kayiye ezikwameni zabo siphathelene yini limali?
Ubaba uGawule ungumuntu ohamba kakhulu emazweni ayazwisisa. Isizathu sokuthi abantu bathathe imali beyihambise emsikeni emnyama ukuthi eZambia eLusaka abala sizathu siyathengisa imali emsikeni ngoba imali yangaphandle ivele iyangena ngama-factory foreign direct investment. EKenya imali yangaphandle ingenisa i-tourism konke akula muntu ohamba siyathatha ama-Tanzanian shilling umTanzanian osemoshiye sithi sengifuna iyathenga ama-US dollars ngoba ngabala msebenzi ama-US dollars. Kodwa lapha yi ama-US dollars alimsebenzi omkhulu ngoba yiwo asetshenziswa ukureplace izimpahla ezithengiswe ezitolo. Ama-grocery athengiswa ezitolo athengwa ngemali yangamali yangaphandle. So uba uGawule kazwisisa ukuthi abantu loba kungaze kube lezi nqola eziningi eziletha izimali ezalapha elizweni bazayithatha besiyayithengisa emsikeni ngoba abantu abayithengayo bafuna ukuzuza imali yangaphandle uya oda izinto zangaphandle ngoba umnotho wethu wawukwanisa ukulungisa impahla ukuthi ilungisa impahla ezelapha elizweni.
Mombotaura nerurimi rwamai vangwenya kuti munoona sei pane zvataurwa nevanhu vese tiri kunzwa tanzwa kudzika kwachecheche uko tikanzwa zvekubetina bridge uko kubhoera vese vachichema kuti mari havana kuiwana iyi munoona sei izvo?
Ndozvinozvinoona kuti ivo vamangudya vacho havana kurongeka nokuti ndivo vakataura vega vhiki rakapera navamuti kuti mari inenge iriko nyange president vakati kuti muchatosotwani mari. Kana uchizoenda iko zvino so 2 hours ago papa neshamwari yangu achiti ndatoenda kubhengi zikanzi tongokupa $20 chete. Saka kana vachitadza kuisa mari mumabhengi avo iwo avanokontrola vanofunga kuti vandaikontrola here mari yapinda mumitsika. Saka vanhu vacho ivarara havana kuvimbika havatauri izvi rakadzama rinoudzamu. Saka ndozvinoita kuti kana vanhu vawana mari yacho voita samarara nokuti vanhu vacho varidzi vacho vanogadzira havana kuvimbika. Kana uchikwanisa kuisha mubhengi kukurizide bhengi wacho yanga havana kuisa here mari havanga vasingazivi heri kuchaiswa mari nhasi. Saka ndokutadza kukurana ikonomi kwacho ikoko.
Vagaule
vava Gawule ngamafichana
nyaya iripo ndeyekuti isusu semazimbabwens tikuzoona kuti ari kutaura vangwenya kuti haiwa tinenge tichitsvaga mari mukambo vanonguva vanhu vachitora takura mari nengoro mari dzakawanda dzikauya dzakawanda dzacho dzine dzichaenda kublack market uko dzichinochinjwa ikoko zichiita vanhu vachitenga mari dzekunze tikazviita nemabhanga chii chakaipa ndofunga kuti izvozvo zvinofanira kuitwa nemabhanga katiitei kunotsvaga mari yekunze kwacho kumabhanga kwacho vechipiwe marets vanhu vacho vepiwa marets anoenzana nemari dzacho nekufambirana kwenguva kwadzacho kuti value yemari yacho yakamira sei tichizviita nemabhanga.
Hai siyabonga vakogawulela vakongwenya isikhathi isese sidliwe ngumankoye. Thank you that Mr. Joyce Ngwenya, an economic analyst, as well as believe Gawule, a member of the ruling ZANU-PF party. Siyabonga bekukuhle kakhulu ukuba lani kuhlelo abasanda sixhuma likhuthiwe kodwa liyenelisa ukulalela uhlelo lwethu kuma websites ethu athi voaindebele.com, voashona.com le voazimbabwe.com. Sikhona njalo ku Facebook VOA Ndebele, VOA Shona, le VOA Studio 7. Na signing off, Mtungamili Nkoma.
I want to know that Tenda Vese, Vangavari Pachirongo, what she do, Chanasi. Indi nzini marvelous mklanganya huye, ndiri mu Washington. Nzitingati sangane imangwana, pa Let's Talk, ngati kurukure hii.